Communities, we are just a tool. We wish and this one of our companies, which my papers are a family. And sometimes you'll be surprised, like in my area. Pane wataka to misa, taudamo sita iya iya ipa, pato fans wa, pa tuwa ni ma machines, pa tuwa mkati, pa tuwa ni ma cards. Sa kata ishiya kuti, kwa iya iya achi hau kutidani ila, jee, kuzi, kufetu wane, everything, shwa wana tuita isu zuhiru. Naifana kutoitwa tese chone sana pasa kutoitwa anything kutoitwa zwe iya iya kutoitwa zwe kana watu taka kisa waya watu kama nsa ino kato mbozo wachira mangomba kisa waya yako saka zwenge zwa mfuka pasa iya iya kwa nige sikaja make sense saka we stopped those guys na nas waka mwira sata wira nga nifungu tukia wira tinapa issues ya kutu sesu tine pikita minerals. Victoria was in the 1950s, but former mining was in 1963. You find out with Igoshneji what is happening. Manongo clear, but we're not clear. What we're getting, but we're just wondering if it's possible. We just want to plant a banana and a EIA innovating. But the last time it was going to go to EMA, can we put out it? We're not saying. Maybe I told my EIA consultation was we are the same community that people are the same, but it was very bagus for Zimba. Growing is just the community, Taifema, where they would have committed the rebel, but committed to the Basil, Zganza, Kuna, and one is with the EIA in which Yatua is established in mine, Yatoka, and he provided the EIA of Tar. So maybe this is the good comment is my information taken sina tangos upera simba kuti kuda ndosva zvino but I'm realizing kuti takazoita challenge vaita the tell them ma dem zvavo zvavano ningirana mvura ma TSF fire vakangarara vakwarisa kuiswa pane ndenge zvima plastic zvavanoisa pasi so that they protect the ground, protect the food. The Vakaita, Vakaita, the other piece of the people, but Vakato, Takakusha, this is that TSF deal. And then we had my issues, but I went to Harare, but I don't have minister, environment, Papa, it was an order, Yakabako Harare, he was told, who operated for 2 weeks. Kavagadzirisa ma issues wayo but up to now ma issues ese wayo akanga vapiwa in order akazovhoiswa after 2 weeks. I think a quarter of them do address but you find kuti ma operations anoramba achiitika and in terms of EIA mazira tinoitawo isusu vane chikoro chishoma ma communities. Pakutaura patinotaura zveiya tichitaura kuti tichaexpecta zvakati tichaexpecta vanhu vachikoro tichaexpecta kucherwa mabhoards tichaexpecta vanhu vamaclinics kugadzirwa road but hapana review inozoitika yekudzoka to the same community iyaya kuti paiyaiya iyaya takaita iyaya pane here chamaitirwa so far kana pane here zvimwe zvachinja in terms of the environment pane zvatakawirirana pakutanga hapana kana tatomboita pekutanga mapepa zava tenda sell through community haisina basa saka find out kuti isusu tingori chikoroko that is needed kana mvura yarasika but kana pasina mvura yarasika haumbovhuwakanzwa kuti community inodiwa nemamining companies vanongotida pakuti seenzesa ndizvo zvavo zvifamba kana zvavo zvavo zvafamba isusu hatichawaniki so ndo matambudziko ati kusangana nawo kuti pachitaura nyaya dzemaiya yeye ndopane pane maissues erehabilitation kuti in the event yekuti maini yazovhara community makomba aya achaitwa sei zvii zvichaitika pamakomba iwayo pane miti dzakabviswa pane kamwe kakufema kataiita taifema mhepo yakanaka nekuti miti dzedu dzanga dzakawanda but miti idzodzo dzakabviswa who's going to pay ndiani achakombanzeta community yedu nekuti nzvimbo yese inenge yazakadhasti but zvinhu zvese izvozvo hapana chatiri kuwana and mamains ari kungoenda tineimwe noti maini paigatuma road 85 mutare masvingo highway akangosiya zigomba raaichera nokuti ranga raita mvura abva aenda hapana chakasara chibenefita community yakatosiyirwa mazivhu anotowedzera dhasti hapana chimwe chinhu chinoratidza kuti hapaibva nemaina kwakutongotaurira vana zvinhu zvisingaexisti saka ndoma machallenges ekuti hatina mareviews hatinozodzokawo community chinzi zviya zvamakabvuma paea nezvamakati munotarisira kuti zviitwe zvakaitwa here pane chamaiwana here sofa pane chanongedzerwa here pane chaitwa here because kuvakirwa blog hakusinovakirwa chikoro blog just indingene hwani inongovakomodeta esmall group but kutaura tatara zvechikoro kutaura zvemablogs nedzimba dzematicha nemagrounds everything kuti chava chikoro it means everything chava involved pakwanisa kuita ne 0 grade up to grade 7 but kana tikavakirwa blog hatikati tavakirwa chikoro saka zvimwe zvezvinhu zvinenge zvisingamitiwi munocherwa bhoho sometimes bhoho racho hari rangocherwa hapana mvura inozoburiswa you have to find other sources kana kuzoenda kunana DDM tivakubatsirei in terms of mabush pumps with this era kuti tichiramba tisirwa mabush pumps instead of masolar systems saka that's my issues atiri kusangana nawo isu semacommunities kuti EIA kwatiri haisi kushanda and to us it's useless because haina zvairi kutibatsira semacommunities but it's just a bridge for us for the companies to have mapapers avo kuti aite thank you.
Back, but,